Inindi ni marvelous mshlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi mufuro chivabu 28-2018. Vaive mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe, avo vangava chitarisirwa kukumira pamberi pe komiti yezve migodi. Vano kundikana zvakare kuenda kudarire paramende kuti vanopa humbowo pamusoro pemari inoita mabhiriyoni 15 emadhora yakabva mukutengeswa kwemangoda yavakati yakatsakatsika. Chikwata cheCommon Market for Eastern Southern Africa COMESA chevanhu vapfumbamwe changa chiri muZimbabwe chichiongorora nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa gore rino chinopeta rwendo rwacho. Dzimwe nhengo dzeMBCT inotungamirwa naNelson Chamisa mumatunhu akasiyana siyana munyika dziri kunyunyuta nemabatirwo adzinoti akaitwa sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo. Dzimwe dzichiti dzichaita bhora musango kana zvichemo zvadzo zvikasagadziriswa. Rimwe sangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro rinoita chirongwa chekukurudzira nekudzidzisa vadzidzi nzira dzepabonde dzakachengetedzeka uye kuti vasashandise zvinodhaka zvisina mwero. Zimbabwe inonzi imwe yenyika 30 dziri pamusoro pakutapuriranwa kwechirwere cherurindi kana kuti TB pasi rose. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chiri kuramba chichisimba apo mitambo yeCasolaga Premier Soccer League yasvika pakati nepakati. Chikwata ichi hasati charohwa mumitambo yacho 14 uye chiri pamusoro peFC Platinum iyo yakatora mukombe uyu gore rapera nemapoinzi 3. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nezve zviri kubuda musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ari kukwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary elections. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.